Uchiziviso chai kuneve ruchinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders, iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek, kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni, idzo dziri kusiya basa musi wa6 chikunguru, apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti iyi inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti iyi inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos vunovati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzima electoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga, yatingati independence yezek, inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Saka kureva kuti pachaitwa mainterview avo zvekare, vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwe vanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga, nguva nonguva pakaunzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
VaMakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane andikati mareforms, maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika, kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yakiita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zek haina chimiro chakanaka kune veruzhinji, uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo, mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa, uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemutedzeri wacho, unenge wautochikora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo, yobva yasarudza kuti mukuru wacho neanotedzera, zvongopera muparamendi. Nekuti paramendi kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika, zvoreva kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zek inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji mapato ematongerwo enyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuva muridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu2023. Saka zvinoda varidzi venyaya zvazvinotaura nezvekuti mapoka ezvematongerwo enyika, mapoka ekodzero dzavanhu namapoka ose ane chokuita nekusharwa kwehurumende itsva vanofanira kuisa musoro pamwe chete, kwounzwa maitiro matsva nomurawo mutsva namashandiro matsva ezek.
Vanenge vadomwa kuva nhengo dzezek vanoita makore matanhatu vari pachigaro, uye vanokwanisa kudomwa kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore matanhatu zvekare. Pari zvino Amai Priscilla Chigumba ndivo sachigaro wecommission iyi. Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tinzwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.